Zvai rakakosha because izwa rakuti yatingati kufinalize nauro dzakabuda maelection. So certification iri important pakuti paichangozongozopera va Trump tetakutoziva kuti pamutemo ndivo vachave vari president wenyika.
Zvamira zvakadaro, tinoona kuti munguva yapfuura pakambowanikwa ipo vaTrump vachiwanikwa vachidyiwa musarudzi navaJoe Biden. Pane zvakaitika imomuno muAmerica zvakazoita kuti vamwe vanhu vasungwe. Mungatitsananguro here kuti zvakamira sei ipapo?
Ya, zvakaitika pakahwina vaBiden zvinhu zvakagara zvakashoreka nekuti pakaitawo vamwe vanga vasingawirirani nemaelections yavo vakazozviexpressawo nenzira isiri pamutemo. Saka takaona kuti vanhu vakawanda vakazoenda kuCapitol vachizoita violence. Izvi zvinhu zvokuti patiri kupinda apa sezvatiri kuonawo zviri kuitikawo muzuva ranhasi, hapana atingati masainzi ekuti pangave pachiitika dambudziko iroro, nekuti zviri kuita sekuti maDemocrats nemasupporters avo vakabvumawo zvakabuda musarudzo, ende zviri kuita senge vari kurespektawo atingati maprocesses ari kuitika nhasi. Saka zvinhu zvakadaro hazvive zvichiva zvichitarisika muzuva ranhasi nemaonero ati kuitawo ikunze.
Tinoona kuti zvekuwanikwa izvozvi vadare vachiwanikwa ivo vachitsinhira zvakabuda musarudzo zvinoitwa kudare reCongress, zvakakosha sei kuti zviitwe kumatare iwaya epamusoro?
Ya, America ine masystems ayo emaelection anova maelectoral college. So panoitwa sarudzo paya paya panohwina munhu, zvinhu kuhwina kwavanenge vaita ikokoko kunofanira kuenda kuCongress, because seCongress ndo yatingati gungano rinocertifya atingati maelections iyaya. Saka zvinhu izvi pamutemo tumwa kuti zvinhu zviri procedural, zvinongova zvinhu zvongoverifya kuti aiwa sarudzo dzakafamba zvakanaka ende dzakaenderanawo zvikare nebumburo remutemo and maprocesses ese aripo. Saka pachirungu tumwa kuti inongove formality yekuti zvinhu zvakadai so zvive zvichiitika. Muhistory yeAmerica handioni sekuti pangave pakaita dambudziko rekuti Congress inogona kusacertifya maelections, but izvi zvinhu zvagara zvichingoendawo nebumburo romutemo zvichingova zvichingozocertifywa in terms of yatingati procedure yekuti president anozouya azova achitora chigaro.